Umwe mugari wemuguta va Albert Mwenge vanoti kunyange hazvo gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabaiwa nhomba yeSinopharm veruzhinji vachizviona. Kutambirika kwenhomba iyi kuchanetsa muvanhu vakawanda munyika.
Vice President vaita zvakanaka kupiwa vaccine vanhu vese vachiona. Asi tinoziva sei kuti ndereKuChina ravapiwa. Vanogona kupiwa rekuUK, reOxford riari kana rePfizer. Kuti vanhu vave nechokwadi kuti chokwadi vari kutora mavaccine ari kubva kuChina, ngavangotora chiro box vorivhura vanhu vese vachiona. Vori pakana kuna politician upi zvake anoda, uye nevamwe vanhu vese vanenge vari pedyo. Mukudaro zvinoita kuti vanhu vaive nechivimbo chokuti vari kupiwa vaccine ore kuChina zvechokwadi.
Mutori wenhau Henry Munjanja anotiwo haasi kuzobaiwa nhomba iyi nezvikonzero chokuti mushonga uyu wakangoerekana wamhara nendege pasina kana chenjedzo yokudzidzisa kana kuzivisa veruzhinji kuti mushonga uyu unoshanda sei.
Handingabondi zvangu zvokubayiwa jekiseni rechinhu chandisingazivi kuti chakamborapa kupi, chakaonekwa kupi kuti chinoshanda. Anongova majekiseni atangoona achingosvika muno muZimbabwe. Chero kuChina kwacho ndandinambonzwa kuti akamboshanda ikoko, saka ini hangu handidi.
Asi nhengo yesangano reThe AIDS and Arts Foundation vaEmmanuel Gasa vanoti vari kufara chaizvo nenyaya yenhomba yeCovid-19 yave munyika. Asi vanoti zvainge zvakanaka zvikuru dai nhomba iyi yakatanga yaongororwa nenyanzvi dzeutano dzemunyika isati yabayiwa veruzhinji.
Isu seboka reThe AIDS and Arts Foundation tinofara zvikuru tichigamuchira mishonga yedu yemavaccine yeCovid-19 senyika. Asi setafu Zimbabwe isu taikumbirisisawo kuti titange tanzwa kunyanzvi dzinokwanisa kunge dziridzo dzinokwanisa kuona kuti mishonga iyi yakanaka here, yakanakira vanhu vedu here. Hatina zvichemo zvekuti tinozogona kuti vanhu vanoita maside effects pamberi apo.
Mumwe mugari wekuAdbeni amai Nakisai Murenje vanoti vakakurudzirwa nehama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa avo vakatobaiwa nhomba dzokudzivirira kutapurirana kwecovid-19. Asi vanoti kutambirika kwenhomba yeSinopharm munyika kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana ezvemashandiro emushonga uyu. Asi mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Mujira vanoti pane hurongwa hwekushambadzira zvakadzama chirongwa chenhomba yeSinopharm kumativi mana enyika. Zimbabwe yakagamuchira nemuvhuro wapfuura nhomba dzinosvika mazana maviri ezviuru dzayakapiwa neChina pachena kuitira kuti ibaye vanhu kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCovid-19. Zimbabwe iri kutarisira kuwana mwedzi unouya imwe nhomba inosvika mazana matanhatu ezviuru iyo yakatenga kukamba yekuChina yeSinopharm. Hurumende inoti inotarisira kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kweCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.